manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 8, 2016. Munokwanisa kutinzwa paInternet pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vanoti kambani yeAir Zimbabwe inoda dzimwe ndege.
Kuti hatimbocheme tisina tariro. Vemwe divi hurumende yedu yakauya nechirongwa chinonzi Command and Counter. Tichitarisira kuti tapasira chibage chete chirongwa ichocho. Saka varimi vese vakakodzera kupinda muchirongwa ichocho aivava vayambutswa.
Varimi vogadzirira mwaka wekurima kunyange hazvo paine zvimwe zvimhingampinyi zvavari kusangana nazvo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo avo vari kushorwa nevamwe vachinzi vakaita chikiribidi pakupa mukuasha wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasimba chikore basa repamusorosoro kuAir Zimbabwe vanoti vane chivimbo chekuti vanhu vavakadoma vachavandudza mashandiro ekambani iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaGumbo.
Vane experience vanoziva kuona kuti vangandibatsira kuti nditsvage mapartners okushanda nawo kuti eZimbabwe imuke ive zvatinofungidzira kuti ive tive chidadiso munzvimbo yedu yomuSouthern Africa sezvayanga yagara yakaita makore akapfuura. Saka ndiwo matask andinawo okumutsigira eZimbabwe sike pachinhanho chaifanira kusvika nokuona kuti administration yeZimbabwe yadzokera pachinhanho chayanga yagara iri kubvira nakudhara.
Saka iko zvino mune ndege ngani dziri kushanda uye muri kudangani kuti muti makunyatsoshanda zvamuri kutarisira segurugota?
Kana mari yanga ichiwanikwa ndinoda 6 ndege dzokuti zvikwanise kuti ndinde kunana London, ndinde kunana America, ndinde kunana Dubai, ndinde kwese kwandinokwanisa kuinda sezvakaimbika chinechekare ndodzandinenge ndichida kana mari yanga ichiwanikwa. Saka ndiyo task yandinayo ndakapiwa simba racho nairoro nekabhineti tsvagai patina wokushanda naye kuti muone kuti eZimbabwe ingadzokera pachinhanho chayanga iri. Ndosaka ndichida kuona kuti nditsvage partner. Ndinotsvaga partner wokundibatsira. Ndine vanhu vanenge vana masubstantive positions paairline yeZimbabwe. That is what I am doing. Ndinoda futi ndege dzokuti kana ndawana dzichikwana kusvika 6 dzakadaro idzodzo dzimwe dzinge dzifamba muregion dzichiinda munana DRC, munana Kenya, munana Angola, zvataimboita kare izvo, kwete kungoenda South Africa chete. Saka ndiozva ndakatarisira izvozvo. Saka parizvino tine ndege shanu dziri kushanda. Dzimwe dzinombozoshanda dziri 4 nokuti dzimwe inenge ichimboenda kumacheki cheki dzivogadzirwa neapa neapa. Saka ndiozva ndakatarisira izvozvo. Saka ndakatarisira kuti kana Mwari achinditungamirira zvakanaka, gore richinopera iro kana tichikutanga kwegore rinouya, eZimbabwe inofanirwa kuonekwa yava eZimbabwe yatanga tagara takaziva seeZimbabwe.
Panga paine nyayawo dzevamwe vashandi vanga vachiti vanga vasina kubhadharwa kwemakore akawanda, riri kugadziswa iri dambudzikwe?
Ndiyo misi management yariri kutaura yanga yagara iri paeZimbabwe yandoda kuti ava vandikuisa pazvigaro vagadzirise. Ichokwadi, kune vashandi vakawandisa vanga eZimbabwe yanga iri overemployed.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vari paRunare muHarare. Vanotungamira sangano reZimbabwe Students Association paVits University vatashinga takuya vanoti havasi kuziva kuti remangwana ravo rakamira sei mushure mekunge vadzidzi vatanga kuratidzira vachiramba kutambira urongwa hwekuwedzera mari yedzidzo wehurumende yeSouth Africa. mukuziya nyaya iyi tabata vatakiwa
chikoro chaicho chaicho kaseva nekuzimbabwe hatisiye kuziva kuti condition yedu dzichakamira papi hatisi kuudzwa kunzi zviri kufamba sei management yechikoro haisi kutaura kuti imimi kana mapemigeni akaexpire kana kuti makaaspekta makasungwa zvinofamba sei haasi kutaura so vakawanda vedu hasi much involved in mufisma four yacho movement because tikuona kunge tichikupedza nguva nobamirira zvakaita patiri pano so
saka mari dzamuri kubhadhara dzakawanda zvakadii pari zvino uye varida kuwedzera kusvika pamari dzakawanda sei
gore rino kana uchitangana kuti no unoti bhadhara 55,000 rand per year and vari kuti vada kuwedzera ne 8% do chepi yavakapuwa nehurumende so zvichireva kuti kubva next year vanhu vanovabhadhara kuma 60,000 saka ndozviri kunzi mari yacho yawandisa.
Ko kuratidzira kuchiri kuenderera mberi here mumayunivhesiti acho kana kuti zvambomira?
Zvambopati zvino zvakambomira zvirikuenda kunhu here because hapana adautora nemumwe patimire so saka hatigatoziva kuti vachati kudini kuti vanhu vacho vari kuita movement yemumastudents vari kuti kudini vechikoro vari kuti kudini because haasi kuwirirana.
Mungati pachikoro pamunodzidza imi pane vana vekuzimbabwe vakawanda zvakadii?
Vana vezimbabwe varipo vanosvika almost kuma 2000 vana vekunze kwenyika yese iiuriweni 4500 asi vemuzimbabwe ihalf yevana ivavo.
Vanokupai mascholarship here kana muchibva kuzimbabwe munowana sei nzvimbo?
Nzvimbo hapana mascholarship unotongobhadhara mari yako wega vanotokubvunza kutiaaa une mari yekubhadhara here kana uda kuya pano saka hakuna kana scholarship iripo pavhidhi inobatsira maeneal student hapana.
Ko hurumende yezimbabwe haisi kubatsirawo?
Hurumende yezimbabwe ine vainobhadharira vamwewo but havatiri yese manje inobhadharirawo vamwewo vamwe vana varipo pavhidhi vari panobhadharwa nehurumende vari pascholarship vamwewo asi kuti chikoro chepavhidhi kuti chiite scholarship chive muzimbabwe hatitiite da.
Saka upenyu hwakamira sei muri kurarama sei sevana vemuzimbabwe?
Zvakaoma because nzvimbo yatinogara yacho yezi Bramfontein inotidhurei marentals anokwira every year.
Vanotungamira sangano reZimbabwe Students Association paVits University kuSouth Africa vaTashinga Sakuya vari parunare kuVits University kwakare. Munyaya dzatinotarisa zviri kuitika munyaya dzezveupfumi, nhasi tine hurukuro nemutevedzeri wemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe, vaKalisto Jokonya. Tatanga nekuvabvunza maonero avo panyaya yemari yemabond notes iri kuda kuparurwa nebhanga guru renyika reReserve Bank mwedzi uno.
Sezvinhu zvakanguva zvataurwa nagavhena vedu vereserve bank kuti vakuudza aya atinoti mabond notes ekubatsiridza kushomeka makwemari yemaus yatoshandisa munyika kana kuti yebasket of kare dzatoshandisa munyika, zvazvichiitika vanhu vanotya havazivi zvinoitika mangwana. Zvinonzi mitsumo inotiyo chakachenjedza ndechakatanga, chakambofamba rwendo rwakaita kuti tive nehyper inflation yakasiya tese tapururwa tisina chatiinacho. Ndo zvinongotya vanhu kuti hatisi kudzokera ikoko here kwatakambobva. Saka uchiona vanhu vaakumhanya mumapiro vachinotora mari, vamwe vachiita pasi pemapiro, vamwe vachichengetedza mari dzavo dziri kumba. Zvinotoda hurumende, not only the governor of reserve, hurumende pachayo kuratidza kuti ivo vane faith nesystem yavakaisa muplace. Kana hurumende ikaratidza kuti pachayo inogunununa nezviripo nezvavakaita, vanotidzosera kumashure tese senyika. Hurumende ngairatidza kuti ivo vari mugovernment vanotonga ndo vanosiya keshi iri mubhanga, ndo vanoisa keshi iri mubhanga, ndo vanokurudzira vanhu vezimbabwe havanetsi kutonga, vanhu vezimbabwe havanetsi kutevera zvinhu zvakarurama. Asi vari padenga ngavaratidze izvozvo kwatiri tese, ngavaratidze kuzvinyima kuitira ruzhinji ruguti. Kana uri baba kana mai vane vana, hautangi waguta iwe dumbu vana vasati vaguta. Saka unotanga wagutsa vana wozouya iwe uchizoguta. Izvozvo ndo zvinenge zviri kuda zvikafanika zvisiri kuwanika mukati medu. Tinenge tiri kukurudzira masimba okutonga dani kuti vanhu ngavaguti, toda kukurudzira kuguta kutonga kwotevera.
Saka pangaitwe sei ipapo kugadzirisa nyaya iyoyi yekuti vanhu vanenge vasina chivimbo nemari yacho iri kuda kuparurwa iyoyi vaJokonya?
Aizinzi muzhinji hurumende ngairege kutumira zvatioti isusu different messages. Hurumende ngaigare pasi vobvumirana zvavanoda kuita, voita izvozvo. vakabatana vose. Nganditi maminista ese na president na mavice president avo vosunga chinhu one votevera ichocho vose. Kureva kuti umwe unoti nhasi taure zvino, mangwana umwe unotaura zvimwe, zvose zvinoreza izvozvo. Sesu totongwa zvobva zvatiremera. Tozira ripi, totererani, tichida kuti maminista ese na ne presidium yese inotaura shoko rimwe chete rokuti rikataurwa navo neari junior akaita sei tobva taziva kuti ndiwo zvavanozvo nokuti ukaenda zvikabva pana minister chezvikaenda kuna president hazvina chi contradiction but recently there has been contradiction and ndo zvinotinetsa izvo vakangoziva kuti isu tinongoda chokwadi and we live by the truth. Once we are told the truth, we want to live in the truth, but diluted truth ineta isu kuti tisawana nechivimbi tisawane nokuvimba navo. Toda kuvimba navo vatiudza chokwadi. Ndo choga chavanoda kuita. Ngavangotiudza chokwadi ndozvatiafita. Kana kutaurira vanhu kuti munoziva nyika yedu haisina mari, asi tinoziva kuti tikasunga dzikabata tese sevamwe chete tinoiwana mari, tashanda zvine simba.
Mubvunzo wekupedzisira vajokonya, tiri kunzwawo kuti iro bhanga reRBZ tiranga richiti richapa vanenge vachitengesa zvinhu kunze tu mari shoma, kana kuti hatingati incentive iya. Zvajekeswa here kuti mari idzi dzichafamba sei?
Hazvingi zvakabuda izvozvo. Izvozvo zvakabuda. Handisunge kuti papa ne zvakanzi vachapuwa ma5% inonzi export incentive. Vanopuwa ma5% extra. Hatingi zvobuda. Handifungi kuti zvonetsa zvinenge zvinobuda. Handioni zvinyanya kuvaremera izvozvo. Ndinoona ina hangu pachangu da maybe ndiri naive but asi kuona kwangu ne bhangi guru ratina reko zvino zvane vataura vanonge vano zvinenge zvinofamba zvakarurama. I think there is wide consultation kwavari before that vataura zvakamira.
Mutedzeri wemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe vaKalisto Jokonya vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotaura nevari kumaruwa, nasi tiri kuita hurukuro navawanda Chabikwa, mutungamiri wesangano reZimbabwe Commercial Farmers Union nezvegadziriro yekurima yemwaka uno.
Mwaka wedu ndotanga nokutaura kuti takautarisira zvikuru nokuti wakaonekwa kunzi uchange uine mvura ichakasika kunaya yakawanda. Tichibva kushure kwokuti takatire mwaka yakaipa unyanya wapfuura wakakwanisa kuipa, zvinhu zvakatsva, mvura yakanoka kunaya, zvinhu zvikatsva. Uno uyu aiwa tine tarisiro yakanaka. Topinda nhau yokugadzirira iyi. Kugadzirira kuri kuitwa chaizvo, asi dambudziko guru ratadzisa kugadzirira kwakakwana inyaya yemari. Murimi akabuda mudraut umu asina mari yacho yekuti akwanise kuti adzokere mumunda imomo. Ndodambudziko guru ratinaro iroro. Tinoziva kuti marimirwo aitwa kare mabhengi kunyanya bhengi revarimi raizfc zvava kunzi Agribank kare ndo rainunura varimi kuti vawane kuwana zvokushandisa mainputs kuti varime. Makore ano zvati chinjei, mari dzacho hatisina natowanika chaizvo chaizvo kuruzhinji rwevarimi rai dambudziko guru ratinaro iroro. Asiwozve kune rimwe divi nokuti hatingochema tisina tariro. Kune rimwe divi hurumende yedu yakauya nechirongwa chinonzi Command Agriculture chikutarisira kuti tapedzera chibage chete chirongwa ichocho. Saka varimi vese vakakodzera kupinda muchirongwa ichocho aiwa ava vayambutswa nokuti zvese zvokushandisa vachapiwa vozobhadhara nezvirimwa izvozvo. Nechibage chese chichaenda kuJMB mari yeyotorwa.
Ko vamwe vaya vasina kupinda muchirongwa cheCommand Agriculture vari kuitawo sei?
Vasina kunge vakapinda muchirongwa ichi vasara vachikuchema nedambudziko ivavo. Asi tiri kuvakurudzira kuti taurai nevanoda kutenga mbeu dzenyu, vanoda kutenga soyabeans, vanoda kutenga chibage, tasa vaya vaya vanogaya zvinhu izvi, vanosvina mafuta, vanoita makambani anogadzira upfu nezvimwe zvakadaro nezvikafu zvezvipfuwo. Takavakurudzira ivo, vatikudzira kuti varimi kuti wiriranai, aunze mari yemainputs iwowo oshanda pakukohwapa, mowirirana kuti munoshayana zvinhu zvakamira sei. Yatinoti pachirungu share crop. Zvikabudira izvozvo tinoona kuti ruzhinji rwevarimi runongo rayambuka une zvinhu yakanaka ipasirai. Vatinawo vaya vaivo maruwa ava vanonzi mavaunary bura ava vagara chirongwa chedu chapuresident chagara chiriko. Hurumende yakatsigira kuti gore rino chinge chiripozve chekutsigira varimi ivavavo. pamwechete nevarimi vedonje kuti vachapiwa mainputs 1 hectare 1 hectare. Tapesa kuti rangobudira izvozvo nemwaka wakanaka kutarisira uyu. Aiwa patinokohwa goro rinouya iri, tinenge tavamwe vanhu, tinenge tachinja zvinhu, tinenge tapunduka.
Saka icho chirongwa checommand agriculture ichi chiri kutambirwa sei nevarimi uye munoona chichibatsira sei kugadzirisa nyaya yedura renyika iyi?
Varimi vari kuchitambira zvakanakisa chaizvo nemaoko maviri. Maoko akutoshota kuti maviri maoko mana aitambira maoko mana. Nekuti pazvikangodzi vanhu nyoresai, vanhu vakatonyoresa kudarika nhamba yaidiwa. Saka chirongwa ichi vanhu takachitambira chaizvo. Ichokwadi kuti chinangwa chakananga nyaya yekuti import substitution, nyaya yekuti chikafu chenyika chinodyiwa neruzhinji rwevanhu muvimbe nekuti tichazvitenga kubva kune dzimwe nyika, haisi nyaya kwayo iyoyo. Saka chirongwa ichauya kuzoti tivhare gepi iroro, tichaite tikwanise kurima chikafu chatodya muno, kana tozova kutengesawo chawanda totengesero vamwe pane kuti tinovimba nekutenga kubva kune dzimwe nyika. Saka chirongwa chati kutambira chikufarirwa zvakanyanya, ende chirongwa chati kutenda hurumende kuti vaona kuti pasina izvozvo hataimbokwanisa kurima nyange mvura ichinzi ichange yakanaka kudaro.
Ko, tichitarisawo vanogadzira mafetiraiza nembeu ava zvirimo here mwaka uno? Vakagadzirira zvekuti hazvizonzi zvashayika here kumberi?
Ya, mubvunzo wakanaka iwoyo. Kwandi nechokwadi kuti zvakakwana kumbeu, mbeu yakakwana iyo. Kumafetiraiza uku ndokune dambudziko, pari zvino haina kukwana, asi pane urongwa hwokuti itengwe. Vedu vemuno vachigadzira zvavo itengwe kubva kunze kwenyika. Chirongwa ichochocho chakatotaurwa nezvacho nehurumende kuti maimport fertilizer ngaatange kuitika iwayo.
Vawanda Chabikwa, mutungamiri wesangano reZimbabwe Commercial Farmers Union, vanga vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Gladys Siwela, vanomirira ivo sangano reMethme. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu muzvare Siwela.
Maita henyu, nyaya huru yatanga tafambira inyaya yemusangano unoitwa gore negore nesangano randinoshandira rinonzi iro Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa, muchidimbu inonzi MEFMI. Saka pese panenge pachisangana vakuru vakuru veWorld Bank neIMF, isusu tinobva tatoro mukana iwoyo tive tinosangana nemaminista efinance nemacentral bank governors nemapermanent secretaries anobva kunyika dzinokwana idzo kuita 14 dzinenge dziri dzekuEast and Southern Africa. Saka musangano watinoita iwoyo unenge uchiunza vanhu vane ruzivo pamusoro pedingindira ratinenge tichifamba naro gore iroro.
Gore rino dingindira renyu ranga riri rei?
Dingindira redu ranga riri accelerating economic growth in the MEFMI region, the drivers, prospect and policy implications. Apa tiri kutaura kuti chinonyanya kubatsira kuti nyika dzikure kana kuti upfumi hwenyika hunge hunovandudzwa chii. Ende apa tanga tichitarisa kudyidzana kunoita aya anonzi maprivate companies nevepublic sector vehurumende kuti vangabatsirane sei kuvandidza upfumi hwenyika.
Tinoona zvekuti panguva apo manga muri muno pari zvino nyika haina kunyatsomira zvakanaka panyaya dzeupfumi. Zvakakosha sei kuti Zimbabwe iwanikwe iri pamisangano yakadai?
Ichokwadi, nyaya yekusabudirira kana kuti kushishikana panyaya dzemari dzeupfumi iriko haisi Zimbabwe yega iri kunetseka. Inyika dzese, tingati nyika dzinofoma iyo inonzi MEFMI region. Saka isusu basa redu ratinenge tichiita nderekuti nyika dzese idzodzo tichibatanidza futi neZimbabwe vauye pamwe chete, vaise musoro pamwe chete, vaone kuti pavanoda rubatsiro ende pavanga dzidze kune dzimwe nyika ndepapi. Ndosaka takaunza nyanzvi tichinyanya kutarisa nyaya private public partnerships. Takaunza nyanzvi dzinobva ku South Africa nekuti tatakabatana ne General Electric. Saka takaunza vanhu vanoziya zve public policy formulation from UK, takaunzawo vamwe vanobva kuChina nevamwe vemuno muAmerica. Ndova takaunza kuti vave vanobatsira.
Takaonazve panguva apo muri imo muno muWashington chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaAndrew Vumbe vachipiwa ivo riremekedzwo nekupuwa basa Red Executive Director paWorld Bank ichamirira Group 1 remuAfrica. Tisanangureo kuti zvakakosha sei izvi.
Aiwa, izvozvo zvinhu zvinofadza chokwadi nekuti ichi chizvarwa chekunyika yedu. Vakauya muno vari pane yatinoziva kuti inonzi second hand. Saka mukushanda kwavo ikoko vari kubatsira nyika dzinokwana kuita 22 dzemuAfrica. Saka panyika ipapo panokwanawo dzedu isusu 14 mamembers MF. Saka mukusarudzwa kwavanenge vaita uku hazvisi kungobatsira ivo pachavo financial expert kana kuti an economist. Asi kuti zvinosimudzirawo zita redu reZimbabwe nekuti munongoziva kuti World Bank ndiro boka rinomirira nyika dzose dziri pasi rose panyaya dzekuformulata mapolicies, panyaya dzekutaura nevakuru vakuru venyika dzepasi rose kuti maeconomies ofambiswa sei. Ende munhu kana uchinge waipinzwa pachigaro chakaidaro isusu takutoexpectawo kuti wemumba apinda, saka achazoticheukawo ende acharemembawo nyika yake kuti ive inobatsirwawo mukuvandudza nyaya dzeupfumi.
Tombodzokera yedu pasangano renyu. Mataura imi kuti munoshanda nevanoita zvemari munyika dziri pasi pegungano renyu. Mune madzimai here akabata mabasa iwaya epamusoro munyika dzamunoshanda nadzo idzi?
Madzimai anenge aripo, asi sezvamunoziya nyaya dzeeconomics, nyaya dzinoitei nezvesamu nezvemari idzi, kazhinji kazhinji tinoonekwa madzimai asingapinde, asingawanikwe pamabasa epamusorosoro. Nekuti zvinotangira kumba kuti vana muri kuvaencourage, muri kuvaencourage kuti vaite masubject api, kuti vaite madegree api, kuti vakufokase makeri avo mabasa avanozotsvaga pamberi kuti vaatsvage vakatarisa area ipi. Ndosaka tine madzimai mashoma.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Gladys Swela kunge manga muinesu.
Aiwa, maita zvenyu.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvemabasa ari kuitwa nesangano reCenter for Community Development in Zimbabwe, kana kuti CCDZ, iro riri kushanda mumaruwa akawanda emunyika nevagari. Muhurukuro yedu tine vanoona nezvezvirongwa musangano iri vaGeorge Makoni. VaMakoni, mungatiudzawo basa rinobatwa nesangano renyu reCenter for Community Development in Zimbabwe?
Maita henyu, basa reCenter for Community Development in Zimbabwe riri kukurudzira zvarwa zveZimbabwe kuti zvive nechekuita nemafambisirwo anenge achiitwa nyaya dzebudiriro munyika mavo, asi kurudzire kuti utungamiri hwega ndo hunenge huchingoita zvahunoda, huchizongoti vanhu vangotevera gwara ravanoda, asi totida kuti vaite pfungwa dzavo ipapo kuti varadzirwe kuti naivo zvizvarwa zvenyika vanenge vakasarudza vanhu kuti vatungamiri havo, asi ivo vanenge vaine chekuita chikuru senemabasa ehurumende.
Sangano renyu rinonyanyoshandira matunhu api?
Mashonaland West, Mashonaland Central neMashonaland East, Masvingo, Manicaland, Midland ndo kwatinonyanyoshandira zvikuru. Kune dzimwewo nzvimbo dzemunyika idzi tiri kungetichingoitawo mubatanidzwa apo neapo, asi hatinyanyoshandira ikoko. Zvandataura izvi ndo kwatinonyanyoshandira.
Tinoona masangano akawanda anoshanda akazvimirira achiita matambudziko neve zvematongerwo enyika. Imi muri kukwanisa kugarisana sei mumaruwa mamunoshandira?
Tinoshanda pamwe chete navo nekuti mashandiro edu ndeekuti tinenge tichida kuti tinge tichiisirana zvigamba pavasingakwanisiwo kunge vachiita, tichinge tichipanana mazano. Hatikwikwidzane navo kuti tinorwisana navo, tinenge tichiedza kubatsiridzana navo patinokwanisa kunge tichipa mazano nepatinokwanisa kunge tichipa chero rumwe rubatsiro runobatsika, uye nekuita kuti mamwe mashamari edu anokwanisa kuvabatsira avabatsire. Saka tinenge tichishanda navo zvakanaka, uyezve hatikaridzi vanhu vekushanda navo. Tinongoti vanhu vese vemapoka vemapato ese vange vachiuya pamwe chete, ende hatitauri futi zvematongerwo enyika. Saka vanozoona kuti aiwa zvatinenge tichitoita tinenge tichibatsiridza kuunza vanhu pamwe chete, uye nekunge tichiita kuti matunhu avake achienda kumberi. Saka hatizombonyanyanidzana navo zvakanyanyisa.
Zvirongwa zvipi zvamuri kuita matunhu amataura aya pari zvinova Makoni?
Tinenge takanyanyirerekera pakudzidzisa vagari vematunhu akasiyana siyana nenyaya yekodzero dzavo. Kwozoti zvakare pane chimwe chirongwa chatakuchiita chekukurudzira kuwanikwa kwedzidzo nevanhu vari munzvimbo tabvanyatobudirira. Zvinoenza pane vanonzi vadoma, hakusina kwesvika zvinhu zvakaita sedzidzo uyezve nemikana yakaenzana yevanakomana nevanasikana. Saka tirikushanda navo tiedza kuvakurudzira. Ndingangoti ndo mamwe zvatanga tichiita pamwe chete nekuonawo kuti vanhu vari kugarisana zvakanaka here nakumbunikidzana kutsigira zvinhu zvavanenge vachida, semuenzaniso kuti munhu anofanirwa kunge achitsaridza bato raanoda. Munhu anofanirwa kunge achidzidziswa mune zvakanaka kana muchida kuti auye kubato renyu. Tinenge tichikurudzira izvozvo, uye kuti vanhu vashande pamwe chete zvisina kuita kuti zvive kubato rei kana kubato rei.
Aiwa vaMakoni, maita basa zvikuru kutaura nesu. Aiwa vateereri, tasvika kumagume kwechirongwa chedu, uye tinokutendai vaMakoni nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe. Manga makateerera kune vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCenter for Community Development in Zimbabwe vaGeorge Makoni muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Munhau dzedu dzemitambo, heine mitambo yenhabvu yekaso Premier Soccer League iriko mangwana. Bulawayo City ichatamba neChicken Inn kuBaba Fields. Dynamos ichatamba neHwange kuRufaro Stadium, kuchiti Border Strikers ichitamba neCapes United kuDilovadzimu. Vanoda kuona mitambo iyi, endai paFacebook yedu yeVOA Shona mangwana.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vanoti kambani yeAir Zimbabwe inoda dzimwe ndege. Varimi vogadzirira mwaka wekurima kunyange hazvo paine zvimwe zvimhingamupinyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeChindebele.